Waro iri rinotaura nezvekudzikwa kwemitemo, kuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita semari, nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzezvigadzirwa kana kuti copyright protection, uye kuita mishandira pamwe nevekunze kusimudzira chikamu chezvemafirimu. Zvimwewo zvakakosha zvinotaurwa negwaro iri kupa zvidzidzo zvebudiriro kuchikamu ichi, kushambadza nekutengeswa kwemafirimu muno nekunze, pamwe nekuwaniswa mikana kune vose vanoita zvemafirimu kumatunhu ose enyika, kumaruwa nemumaguta. Mumwe wechidiki anoita zvemafirimu achishanda nesangano reLoveveld Media Trust kuchiredzi, Stanford Chivale, anoti zvinofadza kuti pane urongwa hwekuwanisa vanhu vose mukana wakafanira.
Tinotenda nefilm strategy. Tinokurudzira kuti government implement strategy yayo yatakaona, tichikurudzira zvakare kuti isasiyawo kumaruva, kumaruzevha handiti nekumasmall towns, implement those strategies because filming iri kwese.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau Midland State University vaAbel Zobo vanoti vanofara neurongwa hwekuumba homwe yekubatsira vanoita zvemafirimu.
Ndizvo zvabatsirawo kuti nyika dzakaita samasouth africa vemafilm vabudirire zvikuru. Toona zvenyaya yecommercial film fund yekuti makambani anenge akwanisawo kugadzira homwe yekuti mafilms awane mari, nekuti mafilmmakers tanga tichishaya mari yekugadzira mafilms aya. Saka kana pava nemaprivate fund anogonawo kubatsira kuti vemafilm tiwane mari yekushandisa, zvinotibatsira kwete kuti kambani imwe naimwe inowanika ichingoenda kubhora.
Imwe unyanzvi yezvemitambo yemafirimu vachishanda nesangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vaudza Studio 7 kuti gwaro iri range ratononoka.
Nechirungu anoti lomhoka kureva zvakatenge zvatononoka. Kuitwa kwestrategy chinhu chakanaka, noda kuti vanhu munyika hamufanira kungoita tsuro yamukira makumbo. Munofanira kugara pasi moronga kuti no, kuti zvitibudire zvakanaka tadii kudai tozobva.
Asi vanongorora nezveupfumi vari sachigaro wesangano reCenter for Disability and Development vaMasimba Kuchera vati waro uhu hunoshanda kana hurumende yanzwisisa kukosha kwezvemafirimu.
Hunge hurumende nevamwe vairi kushanda navo nayo vakasatora zvinhu zvine chekuita nefilm sedambe kana kuti jee, asi vazvitore senzira yekuti nyika inokwanisa kusimukira. Tinavo vanana Nollywood kuNigeria nana Bollywood kuIndia vanoratidza kuti mufilm mari inokwanisa kunge irimo.
Ukuwo vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA, muzvare Angeline Dimingo vati chitsvambe chasarira vatambi.
Zvava kwatiri isu semafilmmakers eZimbabwe kuti tibatsirane pamwe chete nehurumende through the National Arts Council kuti strategy iyi igova nepundutso muindastry yedu.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati tarisiro yavo ndeyekuti vanoita zvemafirimu vakwanise kuwana cheuviri mubasa ravo.
Tichiparura chirongwa ichi seNational Arts Council of Zimbabwe, tarisiro yedu yanga iri yekuti vanoita mabasa aya anobuda pachivhitivhiti kana kuti mafilmmakers vakwanise kuwana cheuviri kubva mubasa ravo. Takaparura chirongwa ichi tichitarisana neVision 2030 yatakapuwa nomukuru wenyika kuti ava vanoita zvemabasa aya vakwanise kusimudzira dzirawo nyika nemabasa iwaya.
Gwaro reNational Film Strategy rakaparurwa svondo rapfuura muguta reHarare muchiitiko chakapindwa nevatambi, vakuru mubazi rezvemitambo pamwe nemasangano ezvemitambo akasiyana-siyana. MuAfrica, Nigeria ndiyo inoburitsa mari yakawanda muchikamu chezvemafirimu kuburikidza nemuzinda wayo une mukurumbira weNollywood. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.